Iri ingoma renguwa yese iyise parepete regai ndiise intro kuitira vauya nasi vasingandikete moroi makalashi enzi kalashi en boy mugara tia 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 chichapatara musaone sekunge ndodzomoteka kudzengerera vamwe vachienda andirepe kunge budive bemba ndinoimba Zvapo avaroi mudenga vanodzengerera vachiyerereka voda kundiema chinangwa kundidonedza pandakatsika munonyepa Zvarwadza kuona ndine gothi ndave witakwi kuite tumadiri handichadi tara vanosimbisa ngoma indandi nyangwe vakasapusha ngoma rangu richarira kuva ndeyamwari munozviziva vachamuka kwese vakundiziva ndindaita sei Doji bullet kuno kuvano nyura vana malume Nebasina sim celebu vasiri maselebu Vakaperera musango seute Patanche gandam style wavandikunde Vano dandikurire pasi kunge madumbe Pandichaso fukunurwa pandichaso budai wondo Gadzirisa ima yome Munge manyeru kendiri wari Andinova pisa nemoto kuita sinofobia Dakava misa shwaka itwa moira Moround rangu ndova nuva iuya nemonyama Saka konfamo Ichichingo makonfamo Jine pura zindine famu Rino diri zwanera wefitamu Kondinda itase Vano ndivengere